manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina, zvita 12/2024. Makateerera kustudio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reSenate rinopasisa bhiri rekubvisa chirango chemutongo werufu reDeath Penalty Abolition Bill. Kanzuri yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi mumusha weBelvedere. Mukuru weIOM anopeta rwendo rwake rwemazuva matatu muZimbabwe achikurudzira nyika dzemusadiki kuti dzishandidzane munyaya dzekufambidzana kwevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reSenate nhasi rapasisa bhiri rekubvisa chirango chemutongo werufu reDeath Penalty Abolition Bill uye zvasarira kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kusaina bhiri iri kuti uve mutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvatambirwa nemufaro nevakawanda avo vakurudzira vamunangagwa kuti vasaine bhiri iri kuve mutemo sezvo ivo vamunangagwa pachavo vakavimbisa kuti vachabvisa mutemo wemutongo werufu munyika pavakatora matomu muna 2017. Mumiriri wedziva resekwa muparamende vaEdwin Mushoriwa vebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change avo vakakwidza bhiri iri kuparamende vaudza Studio 7 kuti vanofara nezvaitwa nedare reSenate uye vamirira kuti mutunga miri wenyika asaine
mutemo uyu kana wakanga wasainwa wakuita kuti Zimbabwe inge yakabatana nedzimwe nyika dzakawanda pasi pano kunyanya even mudunhu rino reSadiki kuti tifambe mugwara idzva tichiziva zvakare kuti mutemo wokutongera munhu rufu hausi mutemo uri maringe netsika dzedu hausi maringe uri maringe ne even neshoko raMwari kuti tinoziva kuti munhu wokutanga kuuraya akanga ari Cain akaura Abel asimwara vana kumutongera rufu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender Zakro vaEdson Chiwota vatenda dare reSenate nekupasa Death Penalty Abolition Bill.
Toda kutenda kuparamende yeZimbabwe ndinoimba kuti mutungamiri wenyika nerukudzo rwaainarwo vachaitawo tarisa zvikuru izvo zvatiwa neparamende yeZimbabwe setarisiro yevana veZimbabwe kuti mutemo uyu unge uri mutemo ngochinyangadza zvikuru usingapenyika chimiro usingatarise kuvanhu sezvo vanofanirwa kunge vari
vanoona nekufambiswa kwezvirongwa musangano ravana chipanga mazano munyaya dzemutemo reVeritas amai kuziva kwashe chingoma vaudza Studio 7 kuti zvaitika zvakanaka chose nekuti zvinoreva kuti hapana munhu achaurayiwa kunyange akapara mhosva ipi zvayo.
Zvazvinoreva ndezvekuti hapana munhu achatongerwa rufu pane imwe neimwe mhosva mukati menyika yeZimbabwe. Ende izvi zvaitwa nedare reparamende zvinoenderana nebumbiro remutemo repasi rino rese yatinoti izvo iwo maInternational Human Rights Instrument. Saka nhasi izuva rakanaka, izuva redu rekufara, tichifarira kuti hurumende yedu neparamende yedu yaitedzera magwaro emutemo epasi rino rese.
Mumashoko avo kuvatori venhau, mukuru wesangano reAmnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka vapembedza dare reSenate vachiti zvaraita zvaratidza kukunda kwavo nevamwe vese vange vari kurwira kubviswa kwemutemo weDeath Penalty pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu kuupenyu. Amai Masuka vati vanotarisira kuti mutungamiri wenyika vachasaina bhiri iri nekukasika kuti rive mutemo vachivhura chikamu chechipi chechipiri cheparamende echigumi vamunangagwa vakakurudzira paramende kuti ipasise mabhiri ese asina kupasa muchikamu chekutanga kusanganisira death penalty abolition bill vamunangagwa pachavo avo vakatongerwa rufu nenyaya dzekuita chitororo panguva yehondo vakapona nekuti vaive pasi pemakore makumi maviri nerimwe 21 vakavimbisa kubvisa mutongo werufu pavakatora matomu muna 2017 Zimbabwe ine vasungwa makumi matanhatu nevaviri 62 vakatongerwa rufu asi yakapedzisira kuuraya vanhu muna 2005 ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Mukuru wesangano reInternational Organization for Migration kana kuti IOM amai Emmy Pop avanga vachishanya muZimbabwe kwemazuva matatu vapeta rwendo rwavo vachikurudzira nyika dzemudunhu reSadiki kuti dzibatane mukutsvaga nzira dzakawanda dzekusimudzira kufambidzana kwevanhu pakati penyika idzi kuitira kuti dzinge dzichizosimudzira dunhu kuenda mberi. Amai Pop vakave mukuru weIOM wekutanga kushanyira Zimbabwe mukati memakore makumi manomwe nematatu nezuro vakasangana nemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa. Vakapinda munyika nemuvhuro svondo rino vakatambirwa negurukota rezvekutongwa kwematunhu waJulai Moyo. Chinangwa chavo chinonzi chaive chekuona mararamiro anoita vanhu vanobva kune dzimwe nyika vari muZimbabwe. Vaimbo yemutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nemuvhuro svondo rino vakamira pamberi pekomisheni iri kuferefeta kufambiswa kwemabasa muguta reHarare iri kutungamirwa nevaimbo vemutongi wedare repamusoro Justice Mafios Cheda vachipadivirawo pamusoro pekufambiswa kwemabasa mukanzuru yeHarare. Komisheni iyi yakaumbwa nemutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa kuti iongorore mafambisirwo ari kuitwa mabasa mukanzuru uye nyaya dzehuori dzinonzi dziri kuitwa mukugoverwa kuri kuitwa nekanzuru nzvimbo dzekuvakira dzimba. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vachamisa.
Ndakanga ndisingani nekuti ndakaona kuti kukuita kwekuda kungedena kwemanyai nekuti nehandinei nechekuita nezvinoitika mukanzuro. Handisi kanzuro, handisi mushandi wekanzuro, handishandi kuhurumende ndiri kunyoka kwagavhumendi, handisi minista. Ini ndakazvimirira muchimirira vana veZimbabwe sekupuwa kwandakaita mandate kana kuti basa kunzi timiririre semumiririri nemutungamiri wenyika. Ndiro basa randinoziva iroro. Asi ndakati haizvisinei, kudaro kutsvaga havo mukaka wemombe nyere hazvivanikwi izvozvo. Mukaka wemombe haukamwi pabere kana pazuva. Saka vaitsvaga zvinhu zvakanaka pachinhu chakashata chinhu chekanzuro chinenge chichiitwa nezvimwe zvinenge zvichiitwa izvi.
Saka imiwo makavatichi muchipindura kumubvunzo wavo uyu?
Ndakavaudzawo mashoko andakavaturira ipamota. Zvamandishevedzera hazvina kana maturo kutsvaga kwashaya kutsvaga nemugati. Zvinokaona uya uchitsvaga kuti unogona kuwana kumandara pachembere unenge usina tuu chaunogona kuwana pakati pazvo. Ndakavaudza kuti isu tinoshanda nemurayiro, kanzuro inoshanda nemurayiro, inoshanda nemutemo weEdom Kanzuro Act. Saka hazvanga zviri zvekuda kungotungana kwembudzi.
Tichionawo imi maonero enyu pane zviri kupomerwa izvozvo kunzi muguta meHarare vanhu vainge vachingoita madiro ajojina mukupana nzvimbo dzekugara. Imiwo sedunga munhu savachamisa munoti iwo nezviri kunzi zviri kuitika izvi?
Ini ndakagara ndataura pachena mutungamiri semunhu anoonawo maonero angu kuti tsika inoitwa unyari nyari dzinoitwa hove inoora kubva kumusoro. Musati kana hove yaora munotsvaga kubesu kuda kunoona kuora kwayo. Tsvagai kumusoro ndekunotangira hoye kuora. Kazhinji zhinji mutungamiri ndiye unoseta mastandard. Ndinogara tichitaura chirungu chokuti standard set at the top by the leadership. Saka dambudziko remuHarare nemumaguta ese nemunyika muno huori ende zvinotangira pavatongi. Kana vatungamiri vasiri kubira vakarurama zvinokanganisa zvinhu zvose. Ndosaka tikuti kwakudika vatungamiri vatsva. Vanotungamirira vanhu vakazvipira vasingadi kupuwa kana kutora vanoda kupa nokupa contribution.
Avanga vari vaimbo vemutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, echino echiziviso chakakosha. Mave kukwanisa kunzwa nhau dzedu paVOA WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Kuti mubatane nesu paWhatsApp channel iyi, endai paWhatsApp motsvaga pakanzi status, motsvaga VOA Shona, modzvanya button rekutitevera kana kuti follow. Kana muchida link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu, apo patinoisa link yekuti mukwanise kubatana nevamwe paWhatsApp VOA Shona channel. Kanzuri yeguta reHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi muBelvedere muHarare. Mutoro wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Kune munhu mumwe chete akabatwa nechirwere chekolera vhiki radarika munzvimbo yeBelvedere muHarare, chikonzero chakapiwa chiri chekuti nzvimbo yaaigara yaive isina kushambidzika uye mvura yaainwa yaive yakasviba. Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vaudza Studio 7 kuti vari kutyira kuti vamwe vanhu vari kugara munzvimbo iyi inova isina kupiwa mvumo nekanzuro kuti vanhu vange vachigara vachabatwa nechirwere ichi.
Maconditions acho aripo haana kumira zvakanaka. Vari kumwa mvura iri kubva murwizi rwuripo, hapana matoilets, ndopavanorasira marara, ndopavana nzvimbo yacho haitoiti kuti munhu agare ipapo. Saka hatisi kuziva, tinogona kuti vamwe vanhu vakawanda vanobva ipapo. Saka tinotanga kuti vavhakisineta vese ivavo.
Vachonzi vaenderera mberi vachiti vagari vemuHarare vanofanira kutora mamwe matanho ekuchenesa mvura yavanoshandisa, zvisinei nekuti yabva kukanzuru here kana kuti vanenge vaichera muzvibhorani kana mumigodhi.
Tinoda kuti mvura yese ichashandiswa kunomwa kana kuti kugeza ndirona zvatoti domestic purposes ngaitange yatritwa, aidha yabhoiliwa, maisa matablets, water guard kana chii zvinoita kuti utachiwana kana hurimu unonge wafa zvokuti even ukaumedza hauzonokonzera chirwere.
Kutaura kwavachonzi uku kunonzi nemukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare, Recombined Harare Residents Association, vaRuben Akili, kunoratidza kusarongeka kwemakanzuru panyaya dzekukurudzira utsanana.
Zvinhu zvinotunzwa kana kuti zvinokonzeresa chirwere chemanyoka, zvirwere zvemanyoka zvakafanana nekushaika kwemvura, zvakafanana nepombi dzesiweji dzinoputika dzisingagadziriswe, zvakafanana nenyaya yekusatakurwa kwemarara zvikasagadziriswa, muchaona kuti zvirwere izvo zvicharamba zvichinyuka. Takagara tichitaura tichakati muchaona patinosvika muna December, November period, zvirwere zvemanyoka zvichatanga kukura, nechikonzero chekuti zvinhu zvizhinji kana kuti pachingwandati madrivers of cholera iyayo ari kuramba asina kuadreswa.
Ukuwo mukuru wesangano rinoona nezvekodzero dzevanhu maererano nemvura, reCommunity Water Alliance, vaHardlife Mudzingwa, vanoti makanzuru ndiwo ane mutoro mukuru wekuona kuti maguta avo awaniswa mvura yakachena.
Responsibility yekupa vagari mvura ine makanzuru. Yes, pavanosangana nezvinetso vanogona kuenda kucentral government, asi ivo ndivo vari pamberi panyaya iyi. Asi isuwo sevagari ngatichiitawo pedu tiwanise kanzuru mari kubudikidza nekubhadhara mari dzinodiwa, kwete kuda kuwaniswa mvura isu tisiri kuita sei tisiri kubhadhara mari dzacho.
Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu uyewo vari munyori mukuru wesangano reEpworth Residents Association, vaPeter Nyapetwa, vanochema nekuparadzwa kuri kuitwa matoro, vachiti izvi ndizvo zvimwe zvakonzeresa kuti mvura yemuzvibhorani isawanike nyore uye inge isina kuchena.
Nyaya yemawetlands nekuakira matoro inotoshamisa. Kana isu takakurira kumaruzevha taitowanzi wetlands kana matoro anokosha, asi izvozvi mudhorobha vanhu vari kuvaka mawetlands ari kukonzera kuti even mvura iyo yemugodhi ipwe uyezve kuti ishayike. Ende ndiri kuona kuti kana vagari chaivo havasi kudzidziswa kukosha kwenyaya idzodzo dzemawetlands, varingofunga zvekungopuwa pekugara.
Chirwere chekorera muZimbabwe chakauraya vanhu vanodarika mazana manomwe kubva pakatanga gore rapera kusvika gore rino muna Nyamavhuvhu. Chirwere ichi chinonzi chinokonzereswa neutsvina uye chinotapuriranwa nyore muvanhu vanenge vasina kushambidzika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weDemocratic Republic of Congo waFelix Tshisekedi vakakurudzira kuti nyika ifunge nezvekuwandudzwa kwebumbiro remitemo paine vamwe vari kushoropodza danho iri vachiti mutungamiri wenyika uyu ari kuedza kutsvaga nzira dzekuti aramba ari muhofisi kudarika matemo maviri aanobvumidzwa nemutemo. Ofisi yemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu yazivisa nhasi kuti mauto eIsrael acharamba ari mune imwe nzvimbo iri kumuganhu neSiria iri pedyo neGolan Heights kusvika mauto ari mudivi reSiria avimbisa kuchengetedzeka kwenzvimbo iyi. Munyori mukuru wezano PF Robert Mpofu vapindira mugakava riri pakati pemunyori weboka revechidiki vatino machakaire nemutevedzeri wavo vaJohn Paradza zvichitevera danho rakanga ratorwa navamachakaire rekumisa basa dzimwe nhengo dzeboka iri vachiisa vamwe vavanonzi vakasarudza voga. Nekuona kukandirana makobvu nematete kwanga koitika muvatungamiri veboka revechidiki ava, vamupofu vazonyora tsamba vachitsiura vamachakaire kuti havana kutevera gwara mukupasisa ndodzokorora mukubvisa nhengo itsva. Nhengo idzi vachidzitsiwa nedzavo dzavakasarudza vachiti izvi zvakaitwa kunze kwemutemo. Asi vamwe vanoti kurwisana kuri muboka revechidiki uku ndizvo zvinoratidza kuti mubato riri kutonga hamuchina kugadzikana kubva zvatanga nyaya yekuti mutungamiri webato vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari panyanga kusvika muna 2030. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nhengo yevechidiki muzano PF vaSnowball Tongogara pamwe nevechidiki vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamakomborero aruzivishe. Tatanga nekubvunza vatongogara kuti vanoti kudii nemakakatanwa ari muboka ravo.
Hapana tinoshamisa, just unfortunate kungoti matsamba azongosvika social media pati kutaurirana kuripo pakati kwevatungamiri hakusi kwakawadzana kutaurirana kuti ai zvavaita zvataita zviri right hakusi kurwisana hakusi kwakatana kungosiyana maonero. Asi tinoziva kuti bato redu rezanupie rine prosesi yekugadzisa nyaya dzakadai kana vanhu vasiri kuita muono mumwe chete. Hazvisii zvingavanzi zvingabva zvashamisa kana kuti vanhu vangabva vatotira pamusoro pegomo vasi vabembera kuti zanupie mune kunetana. Aiwa hamuna kunetana, mavagadzirana chaizvo.
Vaharuzivishi hanzi navatongogara kugadzirisana kwebato.
Ipapo ndinowirana vatongogara kuti hapana chekupembera pane vechidiki pane zviri kuitika, nekuti vechidiki vachitarisa utungamiriri hwevechidiki huri mubato riri kutonga vanenge vachitarisira kuti nhunha dzavo dzine chekuindira nekuwana mabasa, nhunha dzavo dzine chekuita nekuwanawo mugove wavo paminda, kuwanawo mugove wavo kumigodhi, kuwanawo mugove wavo kumakambani, kuwanawo mugove wavo muhurumende. Zvavanenge vachitarisa zvinge zvichifambiswa nevechidiki rebato riri kutonga hazvisizvo zviri kutaurwa. Zvatiri kuona pari kuitwa makakatanwa ekuti hakunganzi kuonesana. Kana kuri kuonesana vangadei vakagara musangano vakabuda vane statement, nekuti panonzi pari kuitwa statement nemukuru wechidiki zvo zvichitarisirwa kuti vese vanenge vawirirana. Asi mukaona mutevedzeri womukuru wechidiki akubuda achitaura rimwe statement, mukaona vamwe kune mamwe maprovhinsi kwakaita sekuna naBulawayo neMatebele neNorthern South vachibuda vachitaura kuti havasi kuwirirana zvakaitwa nemukuru wechidiki, zvinoratidza kuti hapasina kuwisisana. And mukaona zvavakubuda mumasaisai zvinoreva kuti kunyogwa kuriitwa mumatsamba aya hakusi kwekuonesana asi kutoratidzana masimba. Vava panguva yekuti vakutoratidzana masimba sevakuru wechidiki, and kana vachiratidzana masimba zvinenge zvichiratidza kuti umwe ane kwaari kutemba nako kwakatsika, umwe ane kwakatsikawo.
Vatongogara, hanzi chii changotarisa kuti utungamiri hwevechidiki hwakagara pasi pane kuti uyo aburitsa gwaro, uyo aburitsa gwaro?
Matamba ayo andiri kuona achitenderera pasocial media anga asinei neruzhinji rwezimbabwe. Zvasi unfortunate kuti azongoonekwa muda pamasaisai, but kutotaurirana kwemumba kwazvinenge kuchiitika kwozoonekwa kuti pane kodzero here kuti tigare pasi tionesane amungango mhanya kuti ngatigare pasi wanogara pasi kana pane agenda. So ndinoto ziva kuti kusvika kuno vatungamiri vedu vari kutogara pasi vachionesana kuti aiwa dai zvadai dai zvadai dai zvadai tagara zvamupiyezi bate hombe. Saka nyaya dzekuti tinenge tichimhanya tichida kugata matambudziko esanganiwa nemuzimbabwe zvinoita kuti vanhu vaite muono wakasiyana kuti totinganirei iyi matinirei iyi. Saa chinangwa chedu chinenezii chimwe chete haisi nyaya yekuti vanhu vangatadze kurara kana kufunga nezvazvo kuti pane zvichaitika kuzanupf. Vachaona zanupf ichiramba yakasimba ichingotonga yese ani opposition yekuti kuti vanhu vanobva vatodzingana mumapato kana vatadza kuonesana zvakanaka. Kwedu kune ideology, kune constitution. Saka zvinhu izvozvo zvinoita kuti tizive kuti bato redu richiri rakasimba.
Varuzivishe, pindurai tinzwe. Hanzi, izvi zviri kuitika zvasiyana nezvinoitika mumapato anopikisa.
Chandiri kufarira kuna vasnowball zora nhasi nderekuti zvinhu zvavari kutaura ndiri kuwirirana nazvo, ndasingazivi kuti tinowirirana zvakadai. Tiri kuwirirana kutotishuwa zvasiyana nezvinoitika kumapato anopikisa. Nekumapato anopikisa vakanetsana zvikadii zvikadii hapazonzi pane azourawa. Vakanetsana zvikanzi pane adii zvikazodii hapana anobudisira umwe svombo. Vakanetsana zvikai pane azodii zvikadii hapana anosungisa umwe. Izvi zvatinonge tichiona zvichiitika kuzanupf pavakanetsana hakusikare 2017 musuno kwakafa vakawanda. 2017 musuno vakabudisana zvombo zvehondo. 2017 musuno uyu vakadzingana vanenge vachinzi kwai gwara remusangano unoona anenge achinzi mutungamiri wamugabe vakasudza kuti ausi gwara remusangano. Saka vasobo ndiri kufara kuti zvezvora nhasi ndiri kuwirirana nemashoko avo kuti shuwa zviri kuita kuzanupf hatingazvifananidzi nezvekumapato anopikisa. Mapato anopikisa kunoita kusawirirana asi vanhu vanga fumba negwara rimwe vachiziva kuti zviri kuinda kwakati. Ndosaka mukatarisa chinda kwatiri kuenda kumaelections mberi ukuku zanupf inenge ichitoha inenge ichitonyunyuta munoona ichitozama kutombudyikidza kodzero dzevanhu ichivharira vanhu mumatirongo. Takaona vana timbonga vari mujere musuno uyu inyaya yekuti vari kuziva kuti aiwa tinogona kunge tine kirikidhingiza dzakaita.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamakomborero aruzivishi vari parunhare kuBritain nestudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki muzanupf vasnowball tongogara vari parunhare muHarare nestudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kuregerera vasungwa vanoda kusvika kuchiuru nemazana mashanu kana kuti 1500 vaimbopika kumajeri vakazoburitswa vachinzi vapedzere mitongo yavo vave kudzimba munguva yecovid-19. VaBiden vari kuregerera vamwe vasungwa makumi matatu nevapfumbamwe vanonzi vakapara mhosva vasingashandisi chisimba. Uwandu uhu hunonzi ndihwo hwakawandisa hwevasungwa vanoregererwa zuva rimwe chete. Izvi zviri kuuyawo mushure mekunge vaBiden varegerera mwanakomana wavo vaHunter avo vakanga vabatwa nemhosva mbiri. VaBiden vari kusiya basa gore rinouya chigaro chavo chichitorwa navaDonald Trump avakakunda musarudzo. Mukuziya nezvedanho iri tabata vanongorora zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa rePatriotic Zimbabweans vachausi muchineripi Mutama.
Danho iri harishamise, chinongoshamisa chete ndingangoti inhamba yevasungwa vari kunzi vacharegererwa navaBiden. Asi zvisinei hazvo, zviri mukati mebumbiro remutemo reUnited States of America rinopa simba kune mutungamiriri wenyika kuti awanikwe achisarudza vasungwa vari mumajeri emuAmerica vane kodzero yekuwanikwa vachiregererwa. Zviri kwavari ndikangoti vachishanda naAttorney General vachibatsirwa pafungwa kuti vanokodzera kuregererwa ndevapi. Vasati vabuda mukutungamirira kwatiri kuona muAmerica temu yavo yava kupera.
Tinoona kuti izvi zviri kuuya mushure mekunge vaBiden varegererawo mwanakomana wavo vaHunter Biden. Munoona zvichisiya papi matanho iwaya?
Apa zvaita sekambudzi kanodzika pakakasungirwa. VaBiden vangotora mukana iwoyo kuti vabva vangobatanidzira mwanakomana wavo nevamwe vasungwa vose varipo vakawanda vanga vakanenerwa dzimwe mhosva kuti vabva vaita sei vavaregerera. Kuti zvisanyanyoratidza kuti vakawanikwa vachishandisa masimba avo zvisina mwero. Asi kazhinji vanowanzoshanda nemagweta avo achivabatsira kuti vawanikwa vachitarisa nyaya yoga yoga kana kuti mhosva yoga yoga yakaparwa nemunhu, vachitarisawo kuti mhosva dzacho dzaka nyanyo woma zvakadini kana kuti dzaive mhosva dzakafanana nemhosva dze vainzi vanobatwa pamwe nembanje. Ezvino tinoziva kuti muAmerica mbanje dzavapa mutemo unokwanisa kutenga mbanje, asi yaunotenga yave nemwero yayo yainopiwa. Saka vazhinji vacho ndeve mhosva dzinoenderana nezvekuputa zvinodhaka.
Takanzwawo vakamirira kutora chigaro chemutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump vachitiwo vacharegerera vanhu vakawanda zvikuru vakasungwa nenyaya yechekuve nechekuita nemhirizhonga yakaitika paCongress. Munoona zvichisiya America papi izvi?
Zvichasiya America iri parumananzombe panyaya yezvebumbiro remutemo, nekuti kugara nekugara tinoziva America iri nyika inokoshesa bumbiro remutemo. Saka patinoona kuti nyaya dzematongerwo enyika dzakuwanikwa dzichikurira bumbiro remutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato repatriotic Zimbabweans vaCharles Muchineripi Mutama vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 apo sei. Inini ndinongotaona munangagwa kuti nyika iyi haisi kurema here kuitonga, nekuti isu tirikuona kuti izozizi kunana karuru kunogwa hapasati pamabuwa kana zvipfumbudzi. Toonapo nyika kubhadhara zvikwereti zvacho zvamukutaura, munozokwanisa here kuzvibhadhara? Asi munotengera vamachifi motikari zvikakarara, muchipedza mari nezvinhu zvisina basa. Panobhadhara zvikwereti kuna World Bank nekuna IMF nekuna African Bank. Saka zvinhu zvakaoma izvo, vanhu vari kufane nzara. Wofia takapedzisa kuora muna September, apo taipuwa 25 kg yechibage pamhuri unongone wana 5. Nyika iri kurema.
Vision 2030 yava munanga wa kunenge kusisina miti. Kuda ndio Vision 2030 zvavari kuzama kutaura. Kunenge kusisina miti, vanhu inenge vapedza nokuvesa nokuda kwedambudziko ramagetsi munyika. Ndio Vision 2030 yavari kuda. Izvo umwe akamboimba achiti magetsi auya zvine pawa, manje acho akuenda zvine pawa.
Pakaipa ukaona nyika yatadza kubudirira nemaminerals ari more than 60 minerals. Nyika yatadza kubudirira nefarming ozonzwa kunzi nyika yaakuita mateksi papitsa nechikeni, yoteksa zvakare vanoita gambling, vanobhejera. Zivai kuti kwatiri kuenda hapana, ende chinozikanwa hapana. Kune dzimwe nyika kumaeuropean countries kana mutungamiriri kana kuti vanotungamirira vakundika kusvika pakadai, wanongotaura wobva pachitsvimbo kune vamwe kuti vaitewo manew ideas. Zvarema, aiwa zvaremera kumusoro setsvimbo.
Kudai takwanisa kupiwa kwanisiro zvokuti tikwanise kushanda pamabasa edu emaoko atiri kuita, tinerima miriwo nezvakasiyana-siyana. Saka mbeu dzinotipa mari chaidzo, tina zvikwanisiro zvokuti tikwanise kutanga kudzishanda. Saka tine chichemo kune vanobatsirawo vai kuti ngavatibatsirewo tikwanise kusimudzira purojekiti dzedu, tikwanise kuraramisa mhuri kuno nzara.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa kusvika kumagumo kwekucherechedzwa kwemazuva 16 ekukurudzirwa kupedzwa kwemhirizhonga yakanangana nemadzimai pamwe nevanasikana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Dare reSenate rinopasa bhiri rekubvisa chirango chemutongo werufu reDeath Penalty Abolition Bill. Kanzuro yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kunyuka kwechirwere ichi muBelvedere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina Standikile Mhlanga.